Vangarivhume avo vanga vachironga kuratidzira kwemangwana pasi pesangano reJuly 31st Movement vacharamba vari muusungwa nemumwe wavo Chingono. Nyaya yevaviri ava yava kutarisirwa kunzwikwa nemuvhuro. Rimwe gweta raChingono vaGift Mtisi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mudare nemuvhuro.
Taenda kuhigh court, takwanisa kuwana rekodhi rekumagistrate court nhasi makuseni, ndipo patakwanisa kuriwana. Saka zvaitika ndezvekuti rekodhi iri takwanisa kupa judge nhasi uye vachuchisi tavapawo nhasi. Saka vachuchisi vanga vachida kuti nyaya inzwike iye ipfuridzirwe mberi kusvika musi wemuvhuro, vachipa zvichemo zviviri zvokuti havasati vakwanisa kuverenga rekodhi, vanoda nguva yakati rebei kuti vakwanise kuverenga rekodhi. Chechipiri, vanga vachiti mangwana havakwanisi nokuda kwokuti muchuchisi ari kuda kuchuchisa nyaya anenge ari kuSupreme Court mangwana. Isusuwo tabva tataura kuti chikumbiro chestate chekuti nyaya ipfuudzirwe mberi chevachuchisi, isusu tanga tichiti mangwana tinogona kuti nyaya inzwike nokuda kwokuti muchuchisi akaita nyaya kumagistrate court ndiye anga achitarisirwa kuti anofanira kuuya kuzochuchisa nyaya. Saka tati hapana zvinyowani zvaasingazivi parekodhi ratavapa nhasi, asi nokuda kwokuti azonzi umwe wake ari kuenda kusupreme court mangwana, tazoona kuti zvanga zvisingakwanisiki nokuti matare tinorespekta, tinopa ruremekedzo pamatare pamusoro. Saka tazobvuma kuti ipfudzirwe mberi nemusi wemuvhuro. Mutongi Justice Chitapi vapa tarisiro yavo yekuti nemusi wemuvhuro nyaya iyo inofanira kuti inzwike ipere.
Vangarivhume naChingono vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Kunyange hazvo vaviri ava vachange vari mutirongo mangwana, mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuratidzira uku kuchaenderera mberi sezvo vanhu vasiri kufara neuori huri kuitika munyika. Sangano revashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions raburitsa mashoko paTwitter yaro kuti rinotsigira munhu wese anoratidzira kusafara kwake neuori huri kuitika munyika, kupambwa kwevanhu, kutadza kutongwa kwenyika pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Zvichakadai, mapurisa nemasoja emuHarare aswera achidzosera veruzhinji kudzimba vanga vachida kupinda mudhorobha. Mumwe wevadzoswa vachida kupinda mudhorobha ndivakenya Surukovo, avo vati vanogara mumusha webudiriro.
Masoja nemapurisa anga achidzora motikari kuside rekuHighfield neside raWillow Road dzinobva kuGlenview nebudiriro dzange chinzi dzidzokereko.
Mapurisa nemasoja anga achidzosera chero munhu kusanganisira vane tsamba dzekufambisa dzanga dzitambirwa mazuva ose kusanganisira mutori wenhau Thomas Maduku.
Muguta reHarare kutanga munguva dzekuma 9 makuseni mushure mekunge guta ravhura, mabanks avhura, mashops avhura, masupermarkets, mafarmasi nemamwe mashopu akasiyana siyana anga avhura zvakanaka makuseni, asi masoja azofamba nemapurisa vachidzingirira vanhu kuti dzokerai kudzimba. Vaudza futi vemashops kuti vharai mashops mudzokere kudzimba. Mashops ese abva avhara pazosvika nguva dzekuma 11 makuseni kana kuti tioti kuma 10 mutauni manga musina shopu yanga yakavhura. Vanhu vese vanga vapera kuenda kudzimba. Vanhu vanga vachifamba mutauni, vanhu vanga vachitoenda kudzimba dzavo, vanga vachinokwira mazupko vadzokere kudzimba. Mapurisa mukudzingira vanhu vaingoti ivo dzokerai kudzimba.
Kudzorwa kwaswera kuchiitwa veruzhinji vanga vachida kupinda mudhorobha nemapurisa nemasoja kwashorwa neMDC Alliance. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Hlatshwayo vati izvi zvinoburitsa pachena kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa yave kutya vanhu.
Makamboona kana munhu ukaba kana ukaita paramhosva unofamba uchitarisa-tarisa kubheki uchivhunduka, kana ukagara chaiko unonga uchiita senge uri kuvhumuka. Kutya ndo hurumende yeZANUPF zvairi kuita, iri kurarama mukutya, iri mupanic mode, iri kuvhunduka vanhu nenyaya yei. Ine chigumbu nevanhu, ine problem nevanhu, haina kugadzisa zvinhu zvayo zvakanaka. Vanhu vari kuchema vari kuti toda chokudya, vanhu vari kuchema kuti toda mabasa, vanhu vari kuchema kuti corruption ngaimire, vanhu vari kuchema kuti zvamuri kuita muri kumbunyikidza vanhu. So izvozvo zviri kutaurwa nevanhu ndo zviri kutya kahurumende kezanu. Saka ZANUPF iri mupanic mode, iri kutya vanhu, haidi kuti vanhu vafambe. kunofana kunge constitution yedu iri pachena kuti kune ma freedom of movement. Munhu unofana kumuva uchita zvaunoda kwasa kuita kuramisa mhuri. Munozviziva kuti zvinhu zvakaoma munyika, vanhu vazhinji havana mabasa, vanorarama nekufamba vachingoita zvinhu zvakasiyana siyana zviri pamutemo zvekuti zvinhu zvifambe zvakanaka mudzimba dzavo. Saka zviri kuita hurumende izvi zvoratidza kuti tine hurumende inotya, hurumende isina kumira panzvimbo, hurumende isikazivi zvokuita. Kumbunyukidza kudzvanyirira vanhu kuda kuti vanhu vasaita zvinhu zvavo zvavanofanira kuti vaite. Isu MDC Alliance tinoti maitiro aya maitiro anofanira kumira, maitiro asikafaniri kunge achiitika munyika medu. Asi izvi zvichapera, zviri kupera iye zvino, zviri kupera nechimbi chimbi, nekuti vanhu ndo vanotungamirira, vanhu ndo vanotonga nyika yavo. Saka vanhu vacharamba vachitaura ende vacharamba vachitaura.
MDC Alliance inoti haisiriyo yakashevedzera kuratidzira kwamangwana, uye mutevedzeri wemutungamiri webato iri Vatendai Biti vakaudza vatori venhau nezuro kuti kunyange hazvo vasiriwo vakaronga kuratidzira kwamangwana, ivo sebato vanotsigira zvose zvine chekuita nekuti veruzhinji vawane raramo yakanaka. Mutauriri wemapurisa Vapounyati vaburitsa mashoko vachikurudzira veruzhinji kuti vatevedzere zvinenge zvataurwa nemapurisa, avati ari kuchengetedza runyararo munyika. Vanyati vati hapana kuratidzira kwakabvumidzwa nemapurisa, nokudaro vose vacharatidzira vachazozvidemba kana vakasateerera. Vati havasi kubvumidza vanhu kuti vatyore mirau yeCOVID-19 regulations, vachiti zvinogona kuisa utano hweveruzhinji panjodzi. Gwaro ravanyati iri rinotiwo mapurisa achasunga vese vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga, rikakurudzira veruzhinji kuti vamhanharire vose vachawanikwa vachikurudzira zvemhirizhonga kana kuratidzira kusiri pamutemo. Mune imwewo nyaya, MDC inoti yaenda kumatare ichida kusungisa vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa, zvichitevera mashoko avakaburitsa ekukurudzira vanhu kuti vaite mhirizhonga. Vamwe vari kusungiswa mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi neimwe nhengo huru yeZANU-PF vaDouglas Mahia. Mapepa ekusungisa vaChinamasa asvitswa mudare navaAgency Gumbo vachitsigirwa nemutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuvakuru veZANU-PF ava vatambidzwa mapepa aya zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.